manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova miriri wemukopa North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare ra Major Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatorwa nebhanga guru RBZ rekuderedza uremu hwemari yeZig kubva pa14 kuya pa25 kana zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matano akatorwa neRBZ ndeyekuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matano ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinoine kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. VaMnangagwa vatiwo zvisineine kuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vemacivil servants mawages acho anoda kufanana kupidza tiri kutarisa izvozvo kuti vacivil servants vehurumende toita sei tokwidza sei tiri kukurukira nyanya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWatchman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeyegold. Mari iyi varikutoita vachitoisa mapega vachipega pavanodira zvakangofanana neRTGS tadzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months vakadzoka kuti vakuti aiwara 100
vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haaratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma
hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vachigadzira gadziridze imba yeZimbabwe yabaka moto aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa mamiriro enyika yedu haana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navajameson timber vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise mukwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana
Chakakosha muZimbabwe pari zvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva hapasi kudiwa currency itsva hapasi kudiwa message itsva pari kudiwa utungamiriri hutsva utungamiriri unobuda muvanhu utungamiriri unotevedzera nekuda vanhu
vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seikodzero dzevakaremara repersons with disabilities rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedarara Major Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa humbo hwacho izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights
nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate rinonzi magistrate court kuRotten Row vakasungwa musi wemuvhuro mishonge irori inoiri vakangobuda kubva kuremand prison mapurisa elaw and order akabva atongovati jii vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisina tavari kutora nenyaya itsva
vari kupomerwa mhosva yei chaizvo
vakamusunga ivo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrates Court saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirishonga ndiyo mhosva yakasungirwa mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare
saka dare rati kudii
pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDenis Mangosi state yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachomi Rufaro Chomi saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatiro akati nemapurisa tichibva ipapo ndokubva taenda panyaya yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro ichocho chekuti vachibaya vabvekumba saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kutikisa kuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba nokudaro nekupera kwekwo hazvinge kwaita nguva nekuti yanonoga kutanga kutangwa kazi kujete chakari mangwana.
Saka vaka chengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuara Central Police Station vachichengetedzwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuara Remand Prison. Ndoko vanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhelo yavo vanganyime inenge ichienderera mberi ivo vari muusungwa.
Gweta vaChris Mike vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeabai Justina Kumwala, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aidaruya muroro wekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya atanga ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fasi kuhospital obo kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoiti tane chikopokopo chinotakurawo chivanhu.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices pari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nema x-ray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwa vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaome kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Ministry of Health and Child Care Air Ambulance yatingati zvikopokopo, saka iri kubudirira vatingati patient air nurse dzavakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridges yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue missions. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu basira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengara vambiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Azaria Dube Nduna avo vanoisa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kwekuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu vanoti Operation Fiela yekuda kutsinga maforeigners zvava kuti vhiringidza mashandiro, nokuti pamwe una mapepa kana una mapepa vanhu vuya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzimwe nguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapplya mapemits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorogwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sechi vavanovabatsira bati vasingavabatsiri. Vemapemits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vavanyereziwe kwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu ange achiaplya, uye mapemits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera ndaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga nokuda kwekuwandu hwavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu ava pane matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopabva mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsewa vanhu vakawanda nyaya dzehuman trafficking. Saka tikaonti zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chamber meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichiroka kubatawo nepasipoti yako ina mazuva akakwana vanokusunga. Vakakubata choro ni asailamu ya kanaka na masuwa, akanaka vanu kukusunga. Saka chino guaza nchikuti vanu vese vanu singa ya matamuziku aya. Nyangwe vamiririri isu na mangu masangano. Ava shitori serious mutemo umunu musu wa Afrika. Wanda sikuti chini vane raiti kungu kanganisa vanu. Kesi nukwasa kufungwe kasa kumapolisa patuno wanakuti aina kwa ya rukindu.
Tishuona yuko kusungwa kurugwe kwa wano vakunze kwa nyika ya South Africa kusanganisara wanawe Zimbabwe. Shinga gadzirisu kwa sei.
Mavone randino shita ini. Shanga shichida urumendi ya South Africa. Ya kwanisa kuna tutarisisa kuti iwone kuti iko. Zimbabwe ni South Africa ni Mozambique. Kine zingwe nyika zika kumbele za tinungwere wano vangwe. Saka pakutaka wano wasina mapepa. Vasa shanisa uzini. Nukuti maitira wari kuita ezi no ezi. Aticha itifani katiriba wakizani. Chingwe chaninga riba nchukuti dene urumende yedu ya kunyika ikwedu. Ya kwanza kuhuona zimbiri matabuziku. Osanga ni wanava na Zimbabwe. Wari kude zingwe nyika. Kuti deni kaedu huo zimenguri yae wane utongo zimenguri hojekerere. Shinga pachira kuti wana wakumasa tu wadzi waki kunika yao, wasi wabari mnika yao, panu kuti wafiri kana kutambara kuna zingwe nika. Nukundi katera sana amuri mzimba kose gurerino mfuresi na kunaye. Muna kabakuna kata wadzukera kunike kwake. Unu intachini kuti munu wane pamunga wa shibata bata.
Chizaru wache Zimbabwe va Azaria Dubenduna vare parunari South Africa na junga kandemiri we Studio 7. Vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naAmai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzinechekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti Kamala Harris wakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumbonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei, nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asatamboita debate, saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwi kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai. Inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti vanoti akawina election ya 2020 yakadzokazve. Ndikati kune nyaya yeObamacare yawakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachiyeba. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi. Saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava, zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresident havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavota vanenge vatodecida kudhara. Saka hazvinyanyi kuita mutsindo steriki. Asi ndinoona nyaya yakabvunzwa nawawals kuna waJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akawina here election ya 2020. JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
Vanongora nezvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa mujanja vari parunare kuTexas naEvans Zininga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka zigi muri kushora zigi asingade ngaabude ko vanhu vaita seiko uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidii amuchaziva zvamakuita kavana opa amusiri mashungurudza vanhu muchiupisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZANU PF muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yezigi raita seiko makungoita hash chachiki pese pese saka kuudzai kare vanhu veZANU PF kuti amuchagoni kutonga zigirenyu iro vamunanga kwatorai zigirenyu state house rapa
tinoona pwere dzichiita mahumbwe dzinoumba mota yevhu iyo pwere ndiye inenge yakuti kinga mota ndozviri kuita vakadhinde zigi mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye 50 cents iyoyo ukaibata kudai kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka inenge blot paper inhumbu yabva pa 6 months muri serious here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months ndiani ari kuzviita pasi rino
pa studio 7 masora sehama adiwa atereri ipapa B kutaura chokwadi chako chako mukana chokuzvionaka mataurire anoita vanhu vezanu vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanokutaura kuti isu vezanu iko zvinoono vari kuite nharo nezigi rakadonha ravanotoona kuite nharo nemombe yaora kutaura kuti aichamuka yofure bundo zvinorevei izvozvo zviri kuite zanu zanu zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanuwo saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi
makadiko vajonga kandimire uyo varonzi farai marapira zvavari kutaura izvo ndezvamukoti matsuru chero akada kuri mumanikidza kuti zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba iye waya asingatambiri zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire zigi mari yavo yavakagadzira vachipembedza izvino yapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe bhati ikonomi yacho yakaregeka
kazuvai vana veZimbabwe kazuvai vana veZimbabwe tikasangwarira apa kapa tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana vavo vezano ava kazvavakuita manje vakuchitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo vauraya maopposition ese anga akasimba akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumakachamisa macomrade akuchiita opposition macomrade
ndodambotaurawo nezvepamusoro pevarume avo vanozviti tiri maeconomists vakaita sana Prosper Shitambara naiva vanozvititisi vana mapanga mazano vrbz vana persistent gwanyanya dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambwe kuti murambwe nyaya yezigold iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema wakomana maeconomist aya ndivo vari kunyanya kutiuraya
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku isika disenda.